takaongorora kuti nguwa zhinji panouya vakuru vedu kuno kuAmerica havakwanisi kuti vasangana nemamwe mazimbabweni kunge tichipanana mazano. Asi ndinotenda nezvakaitwa nemukuru wenyika vamunangagwa vapresident kuti gore rapera pavakauya kuNew York vazhinji vedu vemuno muAmerica takaenda kunosangana navo, zvinova zvakatifadza kunyanya. Tinzwa ivo marongero avari kuita zvinhu kumusha, ivo achinzwawo zvichemo zvedu. Saka ndofunga kuti vakatoparura nyaya yekuti kana kuchinge kuya manhu hurumende kuno kana makurukota ehurumende vange vachisangana nemamwe maZimbabwe.
Pamusangano uyu muri kutarisira kuti pachange paine vanhu vakaita sei vamapondera?
Tanga tichikurudzira kunyanya vanhu vane mabhizinisi kana vinhu vemabhizinisi kana vanhu vane unyanzvi zvemabasa avanoita, zvingave zvematerefoni, zvingave zvemakombiyuta, zvingave zveindastry kana agriculture. Tinavo vanhu vedu vekuZimbabwe vane unyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tanichiti kana tiri tenge tasangana navatori kunyanya, munhu ari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hungafambiswa wakaita sei. Saka tinenge tichiti chara chimwe hachitswanyinda, ivo nezvavari kuita uko nesu nezvatenge tichifunga kuno, tikazvibatanidza pamwe chete ndofunga tingave negwara rakanaka rokuti tipundudze nyika yedu.
Vateereri vangade kuziva vamapondera kuti minista vamutuli nduve vakatotambira here chikumbiro chokuti vange vachiuya kuWashington DC?
Hongu, ndo zvatakaziviswa nekuembasi. Isu takatoenda kunokumbira kuembasi kuti zvatanzwa kuti vakuru vari kuuya tingawane here mukana wekuti tiite se tisangane navowo tinzwawo kuti kumusha vari kuzvifamba zvakaita sei, isusuwo tichivakuoneki nekutiwo mafungiro edu akaita sei. Ndinofunga kuti tada kuti tipfuure pachinhano chekuti tinge tichingonyunyuta nguva dzese tisina zvatiri kubatsirawo nazvo. Saka tatira munhu nganyunyute zvake, asi iwewo unofanira kuve neimwe nzira yaungabatsire nazvo zviri kunetsa kumusha.
Vakateerera panguva ino vamapondera vangadewo kuziva kuti musangano uyu uri kuitirwa kupi chaiko?
Uri kuitirwa kuembasi kuZimbabwe embasi unoondo kumuzinda kwedu kasevanhu wekuZimbabwe. Uchange uri kumusi wechitatu from 5:30 to 8 o'clock. Ingwe yekuti tinge tichipanana mazano establish a conversation between isusu nevanhu vekumusha.
Kune vamwe vanokwanisa kunge vachitadza kunge vari pamusangano penyu apa vamapondera, tichitarisa kuti America yakakurisa, vanokwanisawo sei kuwana mashoko amunenge muchikurukura musi uyu?
Tinenge tiine inonzi live streaming. Vamwe vanouya nemafoni avo vachiita achirekodha achiita live stream kuti pamafacebook avo kana ivi nepafacebook vari kubatsira kugadzirisawo zvinhu vewafamba wapota. Mukaenda pafacebook wapavo vachapa more detailswo zvakare kuti uchida kuti unzwe kuti zvinhu zvofamba sei palive streaming.
Urongwa uhu huri kukokerwa nesangano rinonzi chii nayi vamapondera?
Hazvina sangano, ndezvevaZimbabwe vakatorawo initiative yekuti kana vanhu vachiuya ngavaita se tingakwanisa kuvaona here. Handifunga kuti ticharamba tangobata takabatwa nekuti musangano rudzii kuita sei. Chikuru ndechekuti maZimbabwe takwanisa kuti tisangane here. Takawanda takasiyana siyana muno mabhizinesi people, vanhu vane maprofessions akasiyana siyana nevamwewo vane zvakasiyana siyana vasiri kana maprofessionals zvisiyana kuti vachingova mabhizinessmen. Kana ungova maZimbabwenwo anoshungu dzekuziva kuti kumusha zvifamba zvakaita sei, paine shungu dzekuti zvii zvavangaite kubatsira ikoko.